Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi, uri musi wesvondo, kurume 18, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe ndinokunzwai muchitaura aiwa kuvhota hakuna kwazvinochinja. Zanu PF inobira mukarima nepakuru hakuna gudo rinokubirai chero rikaba munoriwana rakarara mumunda.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa woita musangano kuBaitbridge nhasi mushure mekumborambidzwa kuita mumwe musangano nemapurisa kumarondera nezuro.
Zvakurwisana taita sei? Tose tiri vana veZimbabwe. Hazvinei kuti ungava webato redu rezanu PF kana webato rinopikisa.
Mutezeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vokurudzira runyararo munyika mushure mekushorwa zvakanyanya vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga munyika.
MGC tiri kuti hatichada politics dzekunyombana. Tukana kurovana hakuna dhiri.
Mutungamiri weMDC Alliance Musarudzo vaDouglas Monzora vokurudzira nhaurirano munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo richakoshesa kuendesa masimba kumatunhu kuti munyika muve nebudiriro yakaenzana. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Zvisinei nekupisa kwakanyanya kunge kuchiita kunze zvuru nezvuru zvevatsigiro vebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC zvaungana munhandare yeDhuli Vadzimu mudhorobha reBaitbridge kuti zvinzwe mutungamiri webato iri vachamisa vachitaura mashoko ekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemabi election. Sezvavari kugara vachitaura mazuva ano, vachamisa vati vane chokwadi chekuti bato ravo ndiro richatungamira hurumende mushure mesarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya. Vati bato ravo rine gwara rakajeka rekuti nyika ibudirire, vakati dhorobha reBaitbridge rakakoshera nyika nekuve kwaro pamuganhu zvekuti upfumi hwaro hunofanirwa kusimukira kwete kuti zvinhu zvose munyika zvive zvinoitwa muguta reHarare. Vachamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vanyorese kuvhota kwete kuti vavhote musarudzo dzemabi election chete asi kuti musarudzo dzichaitwa munyika mose gore rinouya. Vati vanhu havafanirwe kuora mwoyo nekutyira kuti sarudzo dzichabirirwa vachiti vanhu vakavhota neuwandu hwavo izvi hazviitike.
Muri kuzviziva here kuti munhu anga achigadzira nyaya ipambe ranofanira kunge ari registered as a voter? Ndinokumbirisa kuti muzive. Vamwe ndinokunzwai muchitaura aiwa kuvhota hakuna kwazvinochinja. Zanu PF inobira mukarima nepakuru hakuna gudo rinokubirai chero rikaba munoriwana rakarara mumunda. Saka toda kuti tese tinyorese neuwandu hwedu tiende kunovhotera.
Vachamisa vati bato rezanu PF harichina chitsva charingati ringakwanisa kuita munyika mushure mekutungamira hurumende kwemakore makumi mana nemaviri. Vashorawo nyaya yemhirizhonga vakati kukwikwidzana mune zvematongerwo enyika kunofanirwa kuitwa murunyararo.
Tine urombo nemukomana wedu akashayika anonzi Bonenyuwe, asi chatoda kukuudzai ndechekuti haana kufira mahara nevamwe vakafa. Vakafira kuti kuti munyika muno tiwane shandu kweri kuya muZimbabwe. Valenzi vedue, ndinokumbirisa kuti musarwa. Isa hatidi hondo, hatidi ropa, hatidi mhirizhonga.
Nezuro vachamisa vakatadza kuita musangano kumarondera mushure mekurambidzwa nemapurisa zvichinzi bato ravo raive risina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa. Asi vachamisa vati havashore zvakaitwa nemapurisa vachiti vaiita zvavaive vatumwa. Vachamisa vavimbisavo kuti kana bato ravo rave kutungamira hurumende vachadzora kushandiswa kwemari yekunze kusvika upfumi hwenyika hwasimba zvekuti nyika inenge yave kukwanisa kuve nemari yayo. Asi vachitaura pamusangano wekutsvagawo rutsigiro rwebato ravo rezanupf munguva pfupi yapfuura muvulawayo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari vomutevedzeri webato vakonstantino chiwenga vakati hachisi chinhu chakanakira upfumi hwenyika kuti hurumende ishandise mari yekunze. Va Alexander Jekenya, mutsigiro webato reTCCC, avo vati vari kugara muSouth Africa, vati vanorwadziwa nekugara kunze kwenyika, nekuda kwekuti nyika yavo ndomoka.
Zvikanzi dzine pazveutapwa, dzimba dzedu dzakapwanywa, zvikanzi muramba dzina, dzikagara panze, zvinhu zvedu zvikanayiwa, mari dzedu dzakatorwa nagono, akatitambira mari, izvakasungwa, nekuti ndabvunza chenji, kubvunza chenji chandikoimbosa here, ndinozviziva, zvandinochekerera, asi
Mudunhu reBaitbridge muchaitwa sarudzo dzemabielection mumaward maviri. Sarudzo dzemabielection dzichaitwa munyika musi wa26 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muBaitbridge, ndini Kudzanai Musengi.
Zvichakadaro, meya weHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume veCitizens Coalition for Change vanoti kusvika nhasi bato ravo harisati raziva kuti vaimbova meya weguta reHarare vari nhengo yebato iri. Uye varikwikwidzawo musarudzo dzakanzura vaHebert Gomba varipi mushure mekunge vapambwa nevanhu vasiri kuzivikanwa nezuro muHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vachityaira motokari nekudaro vanga vasina kusununguka kutaura. Mutedzeri wemutungamiri wezanupf uye vari mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nasi vakumbira vagari vekwaMutare kuti vavhotere nhengo dzebato ravo kuitira kugadzirisa maguta emunyika ayo vanoti akanganiswa neutungamiri wemapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vari kuDubai pari zvino uko Zimbabwe iri kuratidzira kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze. Mutoro wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Pamberi nekubatana, pamberi nekukunda musarudzo, nyika, nyika,
vachiwimba vachitaura kumazana nemazana evatsigiri vavo nhasi vati zvakakosha kuvhotera bato ravo reZANUPF nenhengo dzeparamende uye makanzura ebato iri kuitira kuti zviri kukanganiswa nemakanzura aripo zvikwanise kugadziriswa. Vaenderera mberi vachiti hurumende yeZANUPF iri kuita mabasa akawanda sekugadzirisa migwagwa, kuwanira vanhu zvekudya panguva ino apo nyika yakatarisana nenzara sezvo mvura isina kunaya.
Zvizvaratidza kuti vemapato anopikisa akaita sana MGC mabandauko kwavo kwakaita fanikatu atimbodi zvati mabandauko kwakaita sana TCCC hanzi Citizens Coalition for Change yekuchenja uchienda kupi.
Vachiwengwa avo vakamboshorwa zvikuru munyika nekunze mushure mekufananidza TCCC nenda inoda kutswanywa, nhasi vakurudzira runyararo munyika munguva ino yesarudzo.
Zvekurwisana taita sei? Tose tiri vana veZimbabwe. Hazvinei kuti ungava webato redu reZANUPF kana webato rinopikisa. Chinotibatanidza kuti tiri vana veZimbabwe. Saka sarudzo izi ngadziitwe murunyararo zigova mucherechedzo pasi rose.
mutauriri WCCC mudunhu reManicaland David Panganai vanoti havatenderani nemashoko avachiwengwa.
Hakusaziwawo kuri kuitwa na Vice President venyika makanzuru haasiriwo anoapprova mabudget haasiriwo anopa simba rekukweredza mari kumabhanga. Zvese zvinoitwa necentral government. Mukatarisa migwagwa yeRwanda mamaguta ese ngatitorei guta remunomamutare mugwagwa uri kurwadza kufamba Ichimanimani Road paflyover panoranwa nezinara hapane nechekuita nelocal authority. Rimwe guta ravatadza iguta rebulawayo handingataure zvangu pamusoro pemvura yavanopromisa makore ega ega patiita kuenda kumaelections kuti tikugadzirisa mvura tikugadzirisa mvura zvinhu zvese zviri kunetsa zviri kumiswa necentral government hazvisi kukanganiswa nemaguta bawe.
Musangano wanhasi wanga uri wekutsvaga rutsigiro kunhengo dzezanupf dzinoti vaisawo mupfumi vechikangadanga mvura vamishek mugadza vemutasa south avo vachakwikwidzana nevamwe vanoti vaprosper chaitwa museyami chikangadanga mvura regai sunga mutasa south vaozaya chipanga vepatriotic zimbabwe vataurai mudzipurwa vemdc alliance navaanesu zaranyika vetruth zimbabwe party. Ndakamirira Studio 7 kudanga mvura kwamutare ndini Lweda Moyo.
Chisa mbama chisa. Chisa changrai chisa. Chisa MDC chisa. Chisa MDC alliance chisa. Yeso po. Neko po. Neko po. Neko.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vari kutungamirirawo bato reMDC Alliance Musarudzo vaDouglas Monzora vaitawo musangano wavo kuHighfield muHarare nhasi.
Kune vana vedu vakapedza maform 4, vakapedza mauniversity, vakapedza macolleges. Vana ava havana mabasa. Saka seMDC zvatiri kuda chiri kuda kuti nyika dziri kunze nyika dzine mari yadzo vana Britain, America, Canada, Australia, New Zealand.
Vamonzora vakurudzira munyika kuti muite runyararo. Vatiwo munyika munofanira kuitwa naurano vachiti izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezvematongerwo enyika, upfumi nezvimwe.
MDC tiri kuti hatichada politics dzekunyongana. Tukana kurovana hakuna dhiri. Politics dzekurovana nemunyati rational disputation. Tiri kuti MDC chikuda dialogo iyi kwete kuti vamwe vagova maprista kana kuti vagova maminista. Tiri kuita dialogo na veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vamonzura varambawo kuti bato iri rave zuru rakapinda nyoka risina kana mukana wekutora kana chigaro chimwe chete musarudzo. Asi vachitaura panyaya yenhaurirano vaimbovakanzura kumasvingo uye vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Kuraone vanoti vamonzura vari kutaura semunhu anotya kupinda musarudzo.
Mashoko emunhu ari kuziva kuti 2023 haana chanobura nokuti haana vanomutevera. Madambudziko ari muZimbabwe that as a result of a political dispute. A political dispute yakaitwa pakati pavachamisa naamunangagwa. Inga vanga vana one Pollard, but yakatibudisirei? Hapana, zvinhu zvingodza kushata zuva nezuva. So haisi naye nhaurirano chete. But inyaya yekuona kuti ndivanani vari involved, ndivanani vari kugara pasi.
Vamonzora vati vari kutarisira kuti nhengo dzebato ravo dziri kukwidza musarudzo dzemabielections dzichakunda zvine mutsindo. Izvi vataura havo kunyange hazvo chimwe chipangamazano chavo munyaya dzezvemitemo vatapera sengweni vakaenda kumatare kuti sarudzo dzemabielections dzisaitwe vachiti dzakanonoka kuitwa zvakatarwa mubumbiro remitemo uye vachitiwo uku kupedza mari. Vamonzora vanoti havanei nenyaya iyi vachiti vasengweni vane kodzero pamutemo yekutora danho ravakatora.
Why
Wandu wevanhu varikufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika urikuramba uchiwedzera zvakanyanya. Bazi rezveutano rinoti nezuro kwakafa vanhu vaviri nechirwere ichi zvasiya vafanacho mazuva manomwe apfuura vave gumi nevanomwe. Vakafa nacho munguva imwe chete kusvika svondo rapera vainge vari vatatu chete. Vafa kusvika chirwere ichi zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana negumi nemumwe kana kuti 5414. Vanhu mazana maviri nemakumi masere nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvichireva kuti mumazuva manomwe adarika vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu nemakumi matatu nevasere kana kuti 3338 vabatwa nechirwere ichi. Munguva imwe chete vhiki rapera racho vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 2579 ndivo vainge vabatwa nechirwere ichi. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti vanhu makumi matatu nevana vafa, vamwe zana nemakumi matatu nevana vakakuvara mushure mekunge Russia yakanda chimwe chombo chemuchadenga ichibhomba kamba yemauto munyika iyi. Vanhu vanomwe vanga vachiedzawo kuenda muupoteri vakaurayiwa nemauto emuRussia nezuro kunyange hazvo ichinzi yainge yatenda kuti haizopfuura vanhu vanenge vari munzira dzakatenderanwa kuti vaende muupoteri. Vatungamiri veGermany neFrance vanoti vakaedza kutaura nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin nezuro kuti vamise hondo asi vanoti vakatsika madziro. Ukraine inoti vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vaurayiwa muguta reMariupol kubva zvakatanga hondo iyi sezvo riri kubhombwa. Vakuru vakuru vemauto vemuAmerica vanotiwo Russia irikuramba ichitumira mauto akawanda kunorwisa maguta emuUkraine. Mushure mekuziva nhasi kuti vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana mana kana kuti 3400 vabatwa nechirwere cheCovid-19, China yatanga chimwe chirongwa chekumanikidza vanhu kugara mudzimba kana kuti lockdown munzvimbo dziri kupararira chirwere ichi zvakanyanya. Zvikoro zvavharwa mudunhu reShanghai nemamwe matunhu gumi nemapfumbamwe. MuChina ndimo makatanga kupararira chirwere cheCovid-19 muna 2019 uye nyika iyi inoti kana chirwere ichi chatanga kupararira inokurumidza kuvhara nzvimbo dzakawanda. Ipo zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zvekuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ini ndinoitwa Charles Matanga, ndiri National Robotics Coach Team Zimbabwe panyaya dzerobotics. Ndiri mudzidzisi zvakare paTenoda High School weComputer Science. Tiri kushanda tichitraina vana kuvadzidzisa unyanzvi hwekushandisa makombiyuta, atingati kudzidzisa kushandisa marobotics, zvakare kukoda programming kuti vana vagone kushandisa mishina yemazuva ano. Saka tiri kupota tichisangana nevana. Program yegore rino iri kuti tiri kutanga kwaApril, ndopatichatanga training yevana for 3 months. Avo vakasununguka vakazvipira, vane shuviro uye vanoda kuziva kuti mishina yerobotics inokwanisa kubatanidzwa sei uye inozoprogramwa sei uye ndezvipi zvainokwanisa kuzobatsira mukati menyika, zvakare ndezvipi zviri kushandiswa nerobotics at the moment mungava muZimbabwe kana kune dzimwe nyika dzakabudira munyaya dzeupfumi neunyanzvi huriko mazuva ano.
Muri kutanga mwedzi unouya, munenge muchisangana kupi chaizvo?
Tinotarisira kusangana patraining center Tenoda High School. Tinosangana nevana vari pamakore e13 years kusvika pa18 years, ndingati form 1 kusvika form 6.
Pane zvimwe zvirongwa zvamakamboita muchimirira nyika, makabudirira here? Zviri kufamba sei? Muri kucherechedzwawo here pasi kwamunomboenda kwamune muchinoratidzira zvamune muchigadzira izvi?
Hongu, kubvira 2017 takakwanisa kuenda kuWashington DC tika out of 157 countries, country number 17. Then country number 5 more Africa. Takakupa, kunevana jangeri program, jangeri kutanga, atizo zotino stenda kutitaka kwanza kuwana poseni yoyo. Ye vana wa takange tinao, chatino fara vite kutu vachinji vacho, wakwa wari mu team, vachinji wakenda kuneta pesu, computer science, mechatronics, kana electrical engineering. 2018, takenda ku Mexico City, tika kwanza zakari kwenda newana wakangaru watana, tachipa umu skoro zaka siyana siyana. Tika kwanza yata number 56. Then 2019, taka kwanza kwenda ku Dubai. Vana wa shinji watakenda na wakaba wakwanza kupeswa zakari zidizo ze computer science kana robotics kune dimwe nyika kwa wakwanza kuenda. Taka na mkana zakari wataka mbinda ku Ghana. 2019 muna July. Vana waka kwanza kuita number one. Pa competition ya taka nga tiriye Pan-African Robotics Competition. Kutara kwa ndrugi teso zitrimu gazero zakari ye kuenda ku Senegal. Taka kuramba tichinfet kwa kuma competition zinora za uti pane zisini zulukia kuna itua. Uye program yedu iliku utageta wana zisini ineguti mwana anova mutauni kana kuma rural areas chatunongo da mwana we Zimbabwe aneshiri na yuku dizis kwa robotics uye aneoda kuzo gazira kana ya tinga innovation achisova ma real problems tinga adai chisangana na mkatime nyika za akafana na ne water pollution congestion mkatime nzira any kind of challenge we believe inokwanisa kusova. Neva ana innovation importwe asi inotogadziri inotova muvana anenge achidzidziswa saka tinozvitenda kuti kubude kugadzira kwatrubita nekudzidzisa kwatrubita vana hazvisi kupatsira bedzi vanenge vari part of the team asi tine maschools akawanda vakushuvira kuti ave part of the robotics training program zvakare tiri kukwanisa kuita mapositionwo atinenge tichiya kunobudirira ari pamusoro semuenzanisogo rakapera 2021 takaita makombetishenzi edu iri virtual competition sezvo takanga tisingakwanisi kutravhela tikakwanisa kuita number one tichiita inonzi alliance neteam USA pacategory yeenvironment
saka vanenge vachida kupinda muzvirongwa zvenyizvi vanokubatai papi chaizvo
tine online platforms vanogona kutiwana wakaenda paFacebook wakati Team Zimbabwe asi chikoro tiri kuti hosta iTinwood High School saka munhu akangotsvaga ari ipapo hazvikwanisiri hazvinese nhamba dzangu dzinoti 0773104054 ndodzokorora zvakare 0773104054 kana kuti matanga@gmail.com matangac@gmail.com.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vaMatanga nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda nekuwana mukana wekukurukura nemi.
VaCharles Matanga, murairidzi weTeam Zimbabwe Robotics, vanga vari parunhare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatindwei mubvunzo wanhasi.
Makadiko mukoma Tanonoka Wande uko? Ndinotwa Donald Mambo mandiri kuno Krasenberg South Africa. Ndinodawo kuziva mukoma pa Bible pana Deuteronomy 11 verse 18. Pane panotaugwa zvekuti zvino kana mukachengeta zvakanaka mirayiro yangu, ndichanaisa mvura muminda yenyu, ndichakupai ndichamerisa uswa hwemombe dzenyu. Ndinoda kuziva ipapo kuti kutoti kana mutende akakomberedzwa nevavengi mvura inga kuzona ya pake oga here zokuti mombe dzake dzikore kana kuti iya kowe ndoda kuti ndinyatso kuziva ipapo kuti panenge pane imwe tsananguro yakadzika dzika here kana kuti inongova tsananguro iri saizvozvo zvaiye iri pachena kudaro kana kuti pane zvimwe zvinenge zvichirehwana neshoko ipapo pana Deuteronomy 11 saka ndichikumbirawo kuti kuna pana vafundisi vedu zvakaita vana Dr. Levika Reverend Kadenge kana kuti vana Pastor Oliver Mandisodza kuti anyatso kunditsanangura ipapo kuti zvinofamba sei
sekukumbira kwaitwa namukoma Donald Mamboma tabata mfundisi Oliver Mandisodza hoyo mubvunzo Reverend Mandisodza
right ngatitarise musoko ramwari kubva pabvunzwa mubvunzo Deuteronomy chapter 11 verse 18 zvechokwadi kuti tindwise nyaya ngatitarisei zvanga zviri kuitika panguva iyoyo mukufamba kwamwari nevana veIsrael zvanga zvichiitika panguva iyoyo nezvakazotaurwa nemusoko ramwari mubhaibheri rose ndokuti nyaya inzwisisike so pari kunaya mvura apa hatisi kutarisa munhu mumwe chete badzi kuti ndiye akanaka pawose asi kutarisa kuti vana veIsraeri vaitarisirwa kufamba nenzira dzakaita sei vaine ukama namwari hwakaita sei nokuti unobva ataura pana Deuteronomy 11, 16 and 17 kuchenjerai kuti mwoyo yenyu irege kunyengerwa murege kutsauka mukashumira vamwe vamwari nokunamata kwavari nokuti Jehovha arege kukutsamwirai iyambiro iri kupiwa kuwana veIsraeri iyambiro iri kupiwa kwatiri nekuda kwekuti pamwe chete nokutenda kwedu muna Jesu Kristu tawana vaAbraham so yambiro iri kupiwa zvakare kuna 2 Chronicles chapter 7 verse 13 and 14 mwari kuti ipapo kana ndichinge ndadzivisa kudenga kuti mvura irege kunaya 14 noti kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa vakanyengetera nokutsvaka chiso changu nokurega nzira dzavo dzakaipa ipapo ndichanzwa ndiri kudenga ndichakanganira zvivi zvavo nokupodza nyika yavo mwari uri kubudisa pachena zvinoitika kana vanhu vake vanomuteerera wanzwa vachema kwavari vakanamata kwavari mwari unopodza nyika tinotarisa zvakare kuti soko ramwari ririkubudisa pachena kubva kuna Waroma chapter 5 verse 19 nokuti vazhinji sezvavakaitwa watadzi nokusateerera kwemunhu mumwe saizvozvo vazhinji vachaitwa vakarurama nokuteerera kwemunhu mumwe soko ramwari riri kubudisira pachena kuti tinofanirwa kuteerera mwari tinofanirwa kuteerera mirayiro yavo tinofanirwa kuteerera kudzidzisa kwavo zvoreva kuti tinofanira kutarisa soko nyaya yataurwa iyi muna Deuteronomy nesoko ramwari pane pauya Jesu nekusomba kuti kana munhu muna Kristu chachisvika chitsva 2 Corinthians chapter 5 verse 17 zviro zvose zvazvitsva nekuti taamuna Kristu Jesu mwari unoita zvaanoona zvakaringana maringe nekuda kwavo Varoma chapter 9 verse 15 nobvati nokuti unoti kuna Mozisi ndichanzwira ngoni wandinonzwira ngoni ndichanzwira tsitsi wandinonzwira tsitsi naizvozvo hazvibvi kuno unoda kana kuno unomhanya asi kuna Mwari munzwiri wetsitsi wadikani hama minda yedu ngaive micherechedzo yekuti tine ukama hwakanaka naMwari
tinotenda mufundisi Oliver Mandisodza ndinoimba kuti mukoma Donald Mamboma magutsikana netsananguro yamapiwa iyi vateereri kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe tumirai maaudio yenyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka Wande tichiti mosara zvakanaka vateereri
tinotenda tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munau zemitambo ezvine zvabuda mitambo ekaso premier soccer league yatambwa nasi Dynamos 3 Tenex 1 Highlanders 4 Herentals 0 Wawa 1 Yada 0 uye Manika Diamonds 2 Triangle 1 Anokonika ini mparo, dini wenyu, Blessing Zulu, diri mu Washington DC nchiti, mwere zakanaka vatereri, ndokusia emina Gibbs Dube, munauze, isindebele.